Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Nasangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina ndira 21, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Kwanza kwa nesu mchurongwa chetu cha nasi. Ini dini jonga kande miri, nishite penyo randre kumba, nipamu sana pekuchikira chivore cha COVID-19, nishiti esu nesu mchurongwa chetu cha nasi. Tumende ino vigama gamba maviri, ezano PF, amai Ellen Gwaradzimba, na vamoto ni maleanga Pairos Eka.
Situation ya taka tasana na yoyaka ipashukuru no kudaku denda re COVID-19. Jino kudira na nazo kuti risi denda ratingango tarisira kuti umende yoga ingari gazira.
Vema chechi vokurudzira munhu wese kuti atore matanho ekuzvidzivirira kubva kuchirwere cheCOVID-19 icho chiri kutora upenyu hwevanhu vakawanda munyika. Mutori wenhau ari muJerry Hopewell Chingono omirira mutongo pachikumbiro chake chasvitswa mudare nhasi chekuti apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo mbiri dzezano PF vaMorton Maleanga na Dr. Ellen Gwaradzimba avakafa nemusi wechishanu chapfuura varadzikwa temagamba paNational Heroes Acre. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachikurudzira veruzhinji kuchinja maitiro avo pakurwisa chirwere cheCOVID-19 icho chakatora upenyu hwevaviri ava. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
VaMaleanga avo vanga vari nhengo yeZanu PF Central Committee vakashaya musi wa15 ndira kuparire nyatwa mushure mekurwara kwenguva diki, uye Dr. Gwaradzimba avo vange vari gurukota reManicaland vakashaya musi mumwe chetewo pane chimwe chipatara muHarare mushure mekubatwa neCOVID-19. VaMunangagwa vati utachiwana hweCOVID-19 huriko mazuva ano huri kupararira zvakanyanya, uye zvakakosha kuti vanhu vachiche maitiro avo mukutevedza zvese zvinosungirwa kuitwa nepasi rezveutano neWorld Health Organization mukudzivirira kupararira kweCOVID-19.
The present COVID-19 variant is stronger and is spread much faster.
Utachiwana huriko hune ukasha uye hunopararira nekukasika, zvekuti tinofanirwa kungwarira pamwe nekuona kuti tazvidzivirira.
Vatiwo zvakakosha kuti vanhu vasina mabasa akakosha vanoita vagare kudzimba, vachiti Zimbabwe ichakunda denda reCOVID-19 kana vanhu vakazvidzivirira kubva
kuCOVID-19.
Zvakakosha kuti titevedzere zvese zvatinozvi tiite kuzvidzivirira kubva kuCOVID-19. Ndinokumbira mese kuti murambe muchishandisa masanitizer, kupfeka maface mask zvakanaka, pamwe nekuita social distancing.
Denda reCOVID-19 rauraya makurukota matatu ehurumende, kusanganisira vaParents Shiri vakafa gore rapera, uye gurukota rezvekuryidzana nedzimwe nyika vasivusiso moyo avo vakashaya nezuro. Hurumende haisati yazivisa nezvekurongwa kwekuti vamoyo vacharadzikwa rini. Vakafa nobata chigaro chemutauri weMTCT vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti vanopfumirana vaMunangagwa kuti vanhu vagare mudzimba pamwe nekushandisa nzira dzese dzekuzvidzivirira kubva kuCOVID-19.
Asiwo tiri kukumbira hurumende kuti panguva ino iyo inge ichitarisa pese pese ichigona kuti mafacitness ayo agone kubata vanhu vanorwara kuti vabetsere, nekuti chirwere ichi chinoda kuti munhu abetsere nemaoxygen tanks nechichichi zvisingagonekwe nevakawanda vanogara muno muZimbabwe.
Munyoranona rezveutano MDC Alliance uye vaive kurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati wechokwadi kuti utachiona weCOVID-19 wave kupararira zvakanyanya. Dr. Madzorera vati zvakakosha kuti hurumende iite ungururo yekuona kuti utachiona huripo mazuva ano hune ukasha kudarika hwaivepo here. Kunyange hazvo, mitemo yekudzivirira kupararira kweCOVID-19 ichiti munhu anenge ashaya nedenda anofanira kuvigwa nekukasika. Izvi hazvisi kuitika kuvakuru vakuru muhurumende nevezvematongerwo enyika. Dr. Madzorera vati panofanira kugadziriswa kuitira kuti mutemo ubate vanhu zvakafanana.
Ipapo ndopavanokanganisa kuru nekuti isi toita zvatinoona vachiita. Mangwana vakazoda kutimanikidza kuti tichengete munhu wedu zuva rashaika kana mangwana acho tinorambawo kuti kuonyi makatora 6 days one. Mutemo ngaungoaplaya zvakafanana kuvanhu vese. Ukasaaplaya zvinoreva kuti mutemo uyu hauna basa, vari kutinyepera. Hapana kuparira kunoita chirwere kana vanhu vachichengeta bhodhi ichigarayo mumba nezvimwe zvakadero. Saka ngavachenjere ipapo vachinje maitiro.
Vamaliyanga naDr. Baradzimba magamba echitatu kuvigwa zuva rimwe chete paHeroes Acre zvichitevera kuvigwa Papa George Rutanire naamai Maud Muzenda muna 2017 uye amai Vivian Mwashita naamai Victoria Chitepo muna 2016. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Vanhu makumi mashanu nevana vakafa nezuro nechirwere cheCOVID-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa munyika nechirwere ichi pamazana masere nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 887. Vanhu mazana manomwe nemakumi matatu nevatatu kana kuti 733 vakabatwa nechirwere ichi nezuro munyika yose. Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwave pazviuru makumi maviri nezvipfumbamwe nemazana mana nevasere kana kuti 29,408. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru gumi nezvipfumbamwe nemazana maviri nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 19,253 zvichitevera kupora kwevanhu chiuru nezana nemakumi mana nevatatu kana kuti 1,143. Vanhu vachiri kurwara vasvika zviuru zvipfumbamwe nemazana maviri nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 9,276. Apo uwandu hwevanhu vari kufa kana kubatwa nechirwere ichi huri kuramba huchikwira. Vemakereke vanoti vari kushanda zvakasimba vachirwisa kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kuburikidza nekuwanisa zvipatara zvemachechi, zvikwanisiro, mvura pamwe nekupa dzidziso kune veruzhinji pamusoro pedenda iri. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vanoti nyaya yakatarisana nenyika yedenda reCOVID-19 haichisiri nyaya ingangonzi ingasirwa kumaoko ehurumende chete, asi kuti yave nguva yekuti munhu wese pamwe nemasangano akasiyana-siyana vava nechavangaisa mukubatsiridza kuti zvinhu zvireruke. Panyaya yevamwe vemakereke vari kukurudzira nhengo dzavo kuti dzisazotora nhomba yekudzivirira COVID-19 kana kuti vaccine, Dr. Mutata vanoti vemakereke ava havafanirwe kutsvaga mbiri nekushambadza mashoko asina chokwadi mukati, asi kuti vanofanira kunge vachitokurudzira kuti pange pachiwanikwa nzira dzekuti nhomba iyi inge ichibatsira. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuru yataita navo.
Uku vajongo vakandemiri situation yatakatasana nayo yakaipa zvikuru nokuda kwedenda reCOVID-19. Tinobvumirana nazvo kuti harisi denda ratingangotarisira kuti hurumende yoga ingarigadzira.
Imiwo semakereke ndezvipi zvamuri kuitawo mukubatsira munyaya iyoyi?
Isu tine majana atafunga kutora atava nenguva tichimanya nawo. Yekutanga ndeyekuti tiri kumanya nepfungwa dzekuti vanhu vange vane ruzivo rwakakwana pamusoro pedenda, nekuti pane information dzenhema dziri kumanya mukati menyika. Chechipiri ndechekuti takatangawo chikamu chekuti tipe vanhu zvekudya. Chechitatu inyaya yekuti tirambe tichibatsirana nezvipatara zvedu. Tiri kuzvipatara, tine zvipatara zvemachechesi zvinova ndo zvakawanda kumamisha. tangati batsiri zana nezvipatara izvozvo kuti zvinge zviri COVID ready saka tangati kudzira mberi zvipfekwa zvevanorapa kuti vagone kuzvidzivirira uyezve nekugadzirisawo kune zvimwe zvipatara kwanga kune mvura dzisingashandi zvakanaka tangati batsira kuti tivakidzire kuti mvura dziveko nenyaya yekuti COVID inoda kuti vanhu vageze maoko inoda kuti nzvimbo dzinge dzakashambidzika.
Tichitarisawo panyaya yenhomba, Reverend Dr. Mutata, munofunga kuti Zimbabwe yakagadzirirawo here kunge yaakuzopa nhomba kana yave kuwanikwa munyika?
Ya, tiri kufunga kuti panyaya yenhomba hakuna nyika yakagadzirira zvakakwana nyaya dzenhomba. Gadziriro ndofunga haina kukwana. Asi chinodiwa ndechokuti zvatinoziva kuti gadziriro haina kukwana. Zvinotsvaka kuti isusu umwe nomwe atambe jana rokuti timeke shuwa kuti chigwere hachipararire. Hongu tiri kunzwa kuti kune vanoda kutibatsira vachatibatsirawo but havagoni kutibatsira ivo vasati vazvibatsira zvakakwana.
Tiri kunzwawo kuti kune vamwe vemakereke vari kutokurudzira nhengo dzavo kuti dzisazotora iyo nhomba iyi kana yakuwanikwa munyika. Zvii zvamungataurawo imi?
Tiri kuona mhirizhonga iri pakati pevanhu vari kuti nhomba hadzifaniri kubayiwa. Hapana asingazivi kuti nhomba yagara ine maside effect. Nhamo yaitika ndeyekuti vazhinji vamwe vechitendero vari kutsvakawo relevance munguva iyoino yeCOVID-19. Saka vanotsvaga kuti vangabatsira sei. Asi kana vana masolutions ngavauye nawo. Uyezve kana vachifunga kuti ivo havadi kubayiwa nhomba ngavarege kubayiwa nhomba. But chatinoziva ndechokuti nhomba yakararamisa vanhu vakawanda munyika yokwedu uyezve tinovimba kuti nhomba icharamba ichiraramisa vanhu.
Vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Dare repamusoro nhasi ranzwa chikumbiro chemutori wenhau Hope Chingono chekuti atongwe achibva kumba pamhosva yaari kupomerwa yekuburitsa mashoko emanyepo rikati richapa mutongo waro munguva inotevera. Thomas Ripasi anotipa nyaya iyi.
Vachisvitsa chikumbiro chaChingono kudare chekuti atongwe achibva kumba kwake, rimwe remagweta ake vaHarrison Nkomo vaudza dare kuti mutongi wedare raMajor Street valanziri Ncuve vakakanganisa pavakanyema Chingono mukana wekubhadhara mari yechibatiso. VaNkomo vati mutongo wavaNcuve wekunyema Chingono mukana wekubhadhara mari yechibatiso wakange usina kufanira sezvo pasina humbo wakasvitswa kudare nevachuchisi venyaya iyi. Unoratidza kuti pane fungidziro yekuti Chingono akapara mhosva yaari kupomerwa. Vati chikamu chemutemo wari kunzi akatyora chakabviswa mumagwaro emitemo yenyika nedare repamusorosoro munyika Reconstitutional Court. VaNkomo vati zvinoshamisa kuti vaNcuve vakaenderera mberi nekuramba kuti Chingono atongwa achibva kumba kwake kunyange hazvo pasina humbo wakazvitswa kudare nemapurisa pamwe nevachuchisi. Unoratidza kuti ihoromori. Asi muchuchisi panyaya iyi vaRichard Chikosha vati zviri pachena semhanza kuti Chingono akataura manyepo sezvo mwana waanonzi akati akafa mushure mekurohwa nemboma nomumwe mupurisa ari mupenyu uye asina kukuvara kana kurohwa. Vachibvunzurudzwa nemutongi wedare vaDevson Foroma vachikosha vatenda kuti Chingono hanganzi horomori kana asati ambobatwa nemhosva. Vachikosha vati mutemo wakaraswa nedare unonzi Chingono akatyora wakavandudzwa neamendment 3 yakaitwa muna 2016 saka nokudaro uchiri mumagwaro. Asi vaNkomo vati zvataurwa navachikosha izvi zvakafanana nekumutsa chitunha. VaForoma vati vachatora mutongo wavo muzuva ravasina kutara. Rimwe remagweta achingono vaJeremiah Bhamu vatenda kuti mutongi wedare achazotora mutongo wake munguva inotevera.
Mushure mekunge tapedza gakava mutongi vati vachada nguva yekutarisa zvaiswa pamberi pavo vozotora mutongo wavo mumazuva mashoma anotevera.
VaBhamu vati vavasvitsa zvimwe zvikonzero kudare zvinoratidza kuti vaNcuve vakakanganisa mumutongo wavo.
Zvizhinji zvatanga tichiti akakanganisa kutotangira pakuti kuramba kuti vaChingono vapiwe bheyo ndokutotadza kwaakatoitwa pakutanga ikoko nezvikonzero zvakati wandei.
Nyaya mwana uyu yakasungisa umiriro wezengeza West Mparamende uye vari mutevedzeri wasachigaro MDC Alliance vaJob Scala pamwe nemutauriri webato iri Muzvare Fadzai Mahere. VaScala vakatarisirwa mudare repamusoro mangwana apo chikumbiro chavo chekuti vatongo vachibva kumba chakatarisirwa kunzwikwa mushure mekuraswa kwechikumbiro ichi nedare ra Major Street iro rakabvuma kuti Muzvare Mahere vatongwe vachibva kumba kwavo. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare vaforoma vati vaArnold Kamudyariwa uyo anozivikanwa mune zvemimhanzi nezita remadunhurirwa rekuti DJ Fantan nevamwe vake vaviri vabhadhare zviuru gumi zvemadhora ari maRTGS semari yechibatiso vakamirira kunzwikwa kwechikumbiro chavo chekupikisa mutongo wakatorwa nedare ra Major Street pamhosva yakabatwa nayo DJ Fantan nevamwe vake vanoti Tafadzwa Kadzimwe uyo anozivikanwa achinzi Levels pamwe naSimba Rashe Chana Chimwe uyo anozivikanwa mune zvemimhanzi achinzi Dama vakange vatongerwa kugara mujeri kwemwedzi mitanhatu mushure mekubatwa nemhosva yekunzi vakaridzira vanhu vakanga vakamirira kupinda mugoredzva mimhanzi kumbare vachityora mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Zvichitevera mutongo wanhasi vatatu ava vachange vari kudzimba dzavo vakamirira kuti mutongo wavakange vapiwa uongororwe nedare repamusoro. Zvichakadai vaforoma vanyima mukana wokubhadhara mari yechibatiso vamwe vakuru vakuru mukanzuro yeHarare vanoti vatendai kuenda vanoona nezvemari mukanzuro iyi pamwe navakainosimombe vanoona nezvevashandi. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekushandisa hofisi dzavo zvisirizvo uye dare rati hapana zvavasvitsa kudare zvinonwisa mvura zvinokodzera kuti vapiwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemuNigeria yakavhura zvikoro zvose zvemunyika musi wa 18 Ndira zvisinei kuti wandu wevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kukwira. Kunyange hazvo mamiriyoni nemamiriyoni evadzidzi vari kufara kuti vadzokera muzvikoro kunoita zvidzidzo zvavo. Vakuru vakuru veutano vari kukurudzira kuti vadzidzi ava vagare vakazvidzivirira kuchirwere ichi. Uwandu hwevanhu vasina mabasa muAmerica ava vari kuda rubatsiro huri kuramba huchikwira. Bazi rinoona nezvemabasa nevashandi muAmerica rinoti dambudziko rechirwere cheCOVID-19 riri kuvhiringa zvakanyanya upfumi hwenyika iyi. Bazi iri rinoti vanhu vanosvika zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 900,000 vakanyoresa kuti vapiwe rubatsiro svondo rapera, kunyange hazvo uwandu uhwu hwakadzika nezviuru makumi maviri nezvitanhatu zvevanhu kana kuti 26,000 vakanyoresa kupiwa rubatsiro masvondo maviri apfuura. Joe Biden vakatora mhiko yekutungamira America kwemakore mana anotevera muchiitiko chainge chakatariswa nepasi rose kusanganisirawo Zimbabwe iyo ine vatungamiri vakatemerwa zvirango neAmerica vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi vakuru vehurumende ava vanoti chakapa kuti vatemerwe zvirango inyaya yekuti vakatora minda kubva kuvachena vachiipa kuvatema. Zvirango izvi zvanga zvichiwedzerwa gore roga roga kubva muna 2004 uye zviri kutarisirwa kuwedzerwa zvakare muna kurume navaBiden. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakanyora padande mutande rawo reTwitter kuti America haikwanisi kumira pachuru ichitsuura Zimbabwe nezvikodzero dzevanhu mushure mebatamurefu batamupfupi yakaitika paCapitol Hill apo vatsigiri vemutungamiri wenyika vaDonald Trump vakaita mhirizhonga vachiramba kutambira zvakabuda musarudzo. Asi muzinda weAmerica muZimbabwe wakabva vati weZimbabwe inofanira kuferefeta kuurayiwa kwakaitwa vanhu, kubatwa chibharo uye kutoshwa nemauto kwevamwe vairatidzira muna Ndira 2019. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadewa mavhinga pamwe nasachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vari nhengo yezanu PF vakaenzinesparadza. Totanga nekunzwa kubva kuna vaparadza nezvekutambidzana masimba muAmerica.
Kupinda kwakaita vaBiden nezuro kuti vaite mutungamiriri weAmerica wechinamba 46 kwakafamba zvakanaka zvikuru, asi chatakashora ndechekuti vaTrump vakanga vasipo vakaenda kuFlorida vachisiya mutambo uripo. Izvi ndozvatinoona muno muZimbabwe zvichiitika, kuti kana munhu ukadyiwa maelection unotsamwa woreva nhema kuti ndabiridzirwa ndaita sei henda hwina iwo waruza. Asi takafara zvikuru kuti vaBiden vakapinda. Tinofungidzira kuti isu senyika yeZimbabwe tichasenza zvakanaka navo, sekutaura kunoita vamunangagwa vachigara vachitaura kuti aiwa isu hatina daka nenyika dzese dzepasi rino.
Kandai renyu tinzwe vamavhinga.
Makorokoto kumhuri yeAmerica kuti masimba akatambidzanwa zvakanaka murunyararo zvakambenge zvaoma, vaiva pachigaro vaTrump vachiedza kuda kurambira pachigaro. Asi takaona kuti kuAmerica kune mapazi ehurumende akasiyana-siyana akasimba akaramba kutevera zvaitaurwa nemutungamiri wenyika chaiye chaiye. Mauto aigona kunge akaita zvinoitwa kune dzimwe nyika zvokuti vaibva vamhanya kusbatanidza nyaya dzematongerwo enyika vachipindira. Uyezve dai Mauto eZimbabwe aonawo zvinoyevedza zvinonwisa mvura zvakaitwa nemauto ekuAmerica.
Vaparadza, munoona here vaBiden vachibvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende izvi?
Mugore ra2002 vaBiden ava vachiri senator naMike Clinton ndova vakaita mutemo uya unonzi Zidera, wakazotipa kuti tipuwe zvirango zvatinazvo vachibatsirana nevakomana veMDC vari muno munyika. Saka tinoimba kuti nekufamba kwaita zvinhu nekuchinja kwaita hurumende muno munyika kubva kuna vaMugabe kuchinda kuna vaMunangagwa, tinofungidzira isusu kuti yava nguva yekuti tichiregerera kutaurisa zvekumashure titaze zvekumberi, sezvo ndizvo zvavaitaura ivo nezuro pavakagadzwa. Saka tichataura navo kubvira iye zvino kusvikira zvanaka.
Vamavhinga, munoti kudii nezvekutaurwa navaparadzi?
Zvaiitika kuAmerica vaBiden vachipinda mumasimba murunyararo hazvireve kuti vanhu vakatemerwa zvirango, vatungamiri vanga vachikonzera mhirizhonga, vanga vachikonzera kusvika kukodzero kunyika dzakaita sana Zimbabwe, hazvireve kuti vaakupukunyuka. Zano ratingapange vaMunangagwa nehurumende yavo yeZANU-PF nderekuti kana vachida kuti vabisirwe zvirango, ngavataridze nemabasa kuti vachinja maitiro. Tinovimba kuti hurumende yavaMunangagwa haizongotungamidzi chete mashoko ekuti tinoda kuti titaurira nere-engagement iri kutaurwa pasina mabasa anobatika anoonekwa ekuremekedza kodzero dzevanhu. Dambudziko guru rehurumende yeZimbabwe nderekuwanza simba kumuromo sepinjisi vasingaiti nemabasa. Mauto nemapurisa pavanotyora kodzero vachimpunyikidza vanhu vachirova vanhu vachipamba vanhu dzimwe dzenguva, hurumende yeZimbabwe iri kuramba yakati mwii zvayo, haisi kuita zvinofanira kuitwa nehurumende zvekuona kuti nharadada dzasungwa dzavharwa mutorongo.
Vaparadza,
dambudziko raamavhinga ndiri kuti haone chakaipa chinoitwa neAmerica. Ari kuti zvinhu zvakafamba zvakanaka nezuro pakagadzwa vaBiden, haasi kuona kuti Washington ipapo paCapitol Hill pese apanga ari masoja chete ipapo akamirira ende papasina vanhu. Nekuda kwei? Nekuda kwaTrump akanga aramba kuti haana kudyiwa maelection.
Peta henyu chirongwa chedu vaMavhinga, hatingaswerere kuvhiya katiyo.
Vatsamweiko vaparadza, ini ndangoti chete hurumende yeZimbabwe kana ichida kuti ive nemutangiro mutsva ngairemekedze kodzero dzevanhu.
Vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vaDivaMavhinga vachitaura vari parunhare kuBritain. Manzwa zvakare kubva kuna sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vari nhengo yeZANU-PF inomirira Makonde vakaenzi nesiparadza vachitaura vari parunhare muHarare. Murukuru yanga ichikokerwa naBlessings Zulu Studio 7. Kanzu munyadzozve kuwanikwa kwemvura mumadhorobha dziri kukurudzira kanzu reguta remasvingo kuti iite urongwa hwekuisa mishina mitsva yekupomba mvura kuitira kupedza dambudziko riri muguta iri iro rave nemakore akawanda richinetsa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Nyanzvi munyaya dzemvura dzinoti dambudziko iri rikukonzerwa nemapombi anogara akafa kunopombwa mvura kudhamu remutirikwi. Nyanzvi munyaya dzemvura uye vari nhengo yesangano rewater alliance in Zimbabwe vahardlife mudzingwa vanoti kanzuro yemasvingo inofanirwa kuisa mari yakawanda mubhajeti mayo kuitira kuti itenge mishina mitsva nekuti iripo yapedza nguva yayo yekurarama.
Mapombi anosupplya mvura ane nguva yaanotarisirwa kuti kana yapfuura anenge akutsemuka asingachamiri zvakanaka inonzi pachirungu lifespan. Saka pamapombi ose akatsvetwa aifana kunge areplaceswa nemanyowani ende kuti zviitike zvinoda mari yakati wandei nekuti pachirungu iwayo anonzi macapital projects kunyaya dzemvura. Saka kuti tigadzirise dambudziko iroro zvinoda kuti paitwe zvinhu zviviri. Chekutanga guta remasvingo pacharo parinotura budget rinofanira kupa chikamu chakakura chebudget rayo kunyaya dzemvura. Ndopatinotangira ipapo.
Dzimwe nyanzvi dzinotiwo mapombi aya akuremerwa neuwandu hwevanhu vave mudhorobha remasvingo sezvo mapombi aripo akaiswa munguva yeutongi hweRhodesia. Mapombi aripo akanga akaisirwa kuti ape vagari vanosvika zviuru makumi mana asi vagari izvezvi vapfuura zviuru zana. Vajodzi Mapuvire avo vaimboshanda kubazi remvura vanoti mapombi aya kunze kwekuchembera akukurirwa neuwandu hwevanhu nokudaro kanzuro inofanira kuvandudza mapombi ayo.
Kanzuro inokangamwa basa rayo chairo rakarokutanga zvonzi kanzuro kupa vanhu mvura. Saka mapombi awo achiisiwa ane kapasiti yevanhu 40,000 muna 1960 anga akatoisiwa achitonzwa kuti ichati kurei nzvimbo aso ogona kusika kwete 100,000 vavako vanhu ava ngavamboitawo serious vombofokasawo panyaya yekuti vagadzirise vawanewo mapombi matsva.
Meya weguta remasvingo vakoreni Maboke vanoti kanzuro ine urongwa hwekutsiva mapombi aripo nematsva uye vakatozivisa mubhajeti ravo regore rino.
Tikatarisa iko zvino pabhajeti redu takatoisa nyaya yekuti tiri kuda kureplesa mapambo aripo pabhajeti ratikaita ra 2021 asi zvaiko zvino dambudziko ratiri kusongana naro remvura tiri kusongana naro haisi dambudziko yepombi, idambudziko yematransfoma ekuzezi ari pakati pokugadzirwa matransfoma achona. Asi kanhari dambudziko remapombi pabhajeti redu ratikagadzira ra2021 nyaya yemapambu iripowo ipapo.
Nhengo yesangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA musarirumbidzai magrupi ravanoti vanotsigirana nenyanzvi dzemvura kuti mishina inopomba mvura inofanira kutsiviwa nemitsa sezvo dambudziko iri rava nemakore akawanda riripo.
Isu sesangano rinomirira vagari tinonyunyuta zvakaita tova nemakore akawanda zvokuti tichinyunyuta pamusoro pemapombi ekubushmed aora adarikidza lifespan yawo anova neexpecta kuti ange achipamba mvura inopa masvingo ose. Vagari vari kuenda for more than 4 weeks vasina kana mvura nenyaya yaizvozvo. Naizvozvo tinoti council yaiprioritiza kuchinjwa kwete kugadzirwa asi kutochinja kuiswa mapaipi manyuwani kubushmed.
Vamudzingwa vari kukurudzira makanzuro munyika akaita semasvingo kuti ashande nebazi rekutongwa kwematunhu kuti akumbire hurumende kuti iwedzere mari dzemvura kumakanzuro panoitwa bhajeti renyika gore roga roga.
Zvizhinji zvinogadziriswa nenational government panopiwa bhajeti navamuturi ncuve gurukota rinoona nezvemari vanofanira kupa chikamu chakasimba kunyaya dzemvura ndokuti tigadzirise dambudziko iri. Dambudziko ratinaro munyika medu nderekuti nyaya dzemvura dziri kunyanya kugadziriswa nemari iri kubva kumasangano akazvimirira anonzi non-governmental organizations. Hurumende iri kupa chikamu chidiki diki zvikuru kubva pakuzvitonga kuzere muna 1980 bhajeti remvura riri kupuwa nehurumende riri between 1-2%. Saka hatingatarisiri kuti tigadzirise matambudziko ane chekuita nenyaya dzemvura.
Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo kuti tinze kuti hurumende ine urongwa hwakaita sei hwekupedza matambudziko emvura madhorobha ari munyika. Asi vagari vemasvingo vanoti vari panguva yakaoma sezvo vachigona kupedza nguva yose yenational lockdown level 4 vasina mvura sezvo kanzuro yavo yakazivisa kuti panodiwa masvondo mana kuti dambudziko iri rigadziriswe. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei ku Studio 7 at vovnews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ngolwesine mhla ka 21 Zivandela 2021 Prophetess Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
I therefore urge all our people to continue to sanitize, wear face masks, and maintain social distance. This is not time and to let our guard down. Those who are not on essential duties, stay at home.
Umongameli Emerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukubana alandele iziqondiso zokungahambahambi njengendlela yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 eze lockdown.
So siyacela nathi njenge-government ukuthi lathi kanye sisinike e-cushioning fund. Last year sayicela i-government yaze yasinika after maybe 7 months. Sicela i-cushioning fund.
Abaphila ngokuthengisa kubulawayo sebecele uhulumende ukubana agcwalise isithembiso sakhe sokuthi uzawebanika imali yokuthi baziphilise ngesikhathi se-COVID-19 lockdown. Sebedlalela kumashumi aphezu kwamahlanu abantu ababulawa yi-COVID-19 ngalanga linye eZimbabwe kusukisela ekuqaliseni kwale iviki. Izolo kuphela kubhubhe abantu abangamashumi amahlanu lanye 54. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Idolobho leHarare lokhu likhokhela ngokuba labantu abaningi asebefunyanwa bele COVID-19. Yizolo kuphela kutholakale abantu abangamakhulu edlula amabili 242 phakathi kwabangamakhulu edlula ayisikhombisa abahlole batholakala belegciwane leli eZimbabwe jikelele. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Sebedlalela kumashumi aphezu kwamahlanu abantu ababulawa yi-COVID-19 ngelanga linye eZimbabwe kusikele ekuqaleni kwale viki. Izolo kuphela kubhubhe abantu abangamashumi amahlanu lane 54 lasebebulewe ileli gcikwane kwabangamakhulu phose athiwa munye munye 879. Abantu abangamakhulu edlula isikhombisa 733 batholakale bele COVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo. Lokhu ukhuphule inani lasebehlole batholakala bele gcikwane leli kunkulungwane phose ezingamashumi amathathu 29,408. Lokhu laqhamuka eZimbabwe nyakenye ukuthi abake balaliswa isifo basila sebezinkulungwane eziphosa zifike amajumi amabili 19,253. Ezwekazi le-Africa i-COVID-19 zihlasele abantu abayizigidi ezidlula ezintathu 3.3 million yabulala inkulungwane ezingamajumi edlula athoba mnembili 81,861. Emhlabeni jikelele sebezigidi phose ezilikhulu 96.9 million ababanje ligciwane leli labulala abedlula izigidi ezimbili 2.1 million. Elemelika yilo likhokelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe i-COVID-19 emhlabeni jikelele asebekuzigidi ezifika phose amachumi amabili lane 24.4 million yabulala inkulungwane eziphose zifika amakhulu amane 406,196. Imele Studio 7 seHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Umongameli Emerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukubana alandele iziqondiso zokungahambahambi njengendlela yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 eze lockdown esithi igciwane leli lidla ubhedu lonyaka ukwedlula nyakenye. Mnangagwa utsho lokhu embuthanweni wokubekwa kukamnumzana Morton Maleyanga Lunkosikazi Ellen Gwaradzimba, emathuneni angcotsho amaqhawe yesizwe eNational Heroes Acre eHarare. Umlondolozi Ndlovu usethulela njalo lolu daba.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi sinye ilizwe lisebunzimeni ngemva kokufelwa ngabaphathintambo ababili bakahulumende uGwaradzimba ndawone lusibusiso moyo ubona bathethwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kuza njalo ngesikhathi inani labantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 liqhubeka liqansa kwethusayo kulabantu angamatshumi amahlanu lane abakhulelwe yiwo izolo kuphela. Umnanga gokhuthaze uzulu ukuba abambane lohulumende ekulwiseni lumkhuhlane.
Independence was achieved by many in their own various ways. No one family, no clan or tribe can ever be exclusively credited for it.
Inkululeko yalethwa ngabaningi besenza okwehlukeneyo. Akula mhlobo ongathiwa wenza okukhulu empini. Sakwenza lokhu singabantu ababambeneyo. Ngokunjalo impi le silwa le COVID-19 sizayinqoba njengabantu ababambeneyo.
Kubeke ethi abantu kumele baye emsebenzini eqakathekileyo yibo bodwa abavunyelwayo ukubonakala behamba-hamba.
Ngikhuthaza uzulu wonke ukuba aqhubeke geza izandla lokugqoka amamaski. Kumele singaminyezelani. Lesi ayisiso sikhathi sokudinwa labo abangekho emsebenzini kabahlale ngekhaya.
Lokhu kusekelwe isiphathamandla sebandla liphikisayo leMDCT umnumzana Witness Dube.
Uqazwe we-COVID-19 lo usubuye ngamandla kulesi sigaba sawo sesibili, usubuye usulolaka, usubuye usuphethe ngathi ezinye inhlamvu zawo esezikhona manje sezibulala umuntu ngesikhathi esifitshane kakhulu, kuhlanganisela nalaba abake bagula basila. Ngakho abantu kumele sinanzelele sibili, siqaphe, siphelele, sibe lipolisa komunye komunye. Abantu abangahambi inhambo abangadingi ukuthi bazihambe besiya phakathi kwabantu ngoba bayabe bekhulisa amathuba okuthola umkhuhlane. Abantu asigezeni izandla ngesepa.
Kodwa isikhulume se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa uthe umongameli Mnangagwa kumele kube nguye lebandla lakhe qala ukulandela iziqondiso ze-lockdown.
Into ekhona ukuthi president weZANU-PF labantu beZANU-PF bayakhuluma kodwa ukwenza abenzi. Silezindawo ethe kulo president Mnangagwa eMashingo labantu beMashingo ngabe kukhalwa undaba bayakhuluma nsuku zonke nge-COVID ukuthi abantu abalandele izinqumo lemigoqo ye-United Nations World Health Organization. But bona abakulandeli. Sibonile 3 weeks ago MDCT iphiwa imvumo yokwenza i-Congress abantu begcwele.
Kusanjalo amazwi awenduduzo lokho esiza kumuli kamuyi obengumphathintandubo ubudlelwano bezimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Sibusiso Moyo ophuphe izolo ngemva kokukhulelwa umkhuhlane we-COVID-19. Iningi labamabandla ezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo zimchaze njengomuntu oyanganzima ukusebenza laye. Amalungiselelo okubekwa kakhe abikwa ezakwaziswa ngokuya kwesikhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa uphinde wakhipha umlayo ukuthi uDr. Khombo Moyana aphiwe inhlonipho yomngcwabo oncediswa nguhulumende, i-state funeral. UMoyana obhubhe ngomvulo mhlaka 18 Zibandlela waba ngusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, wakuqala ele-Zimbabwe ilithola uzibuse ngomnyaka 1980. Lesi saziso sethulwe lugatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko ngwalotshwa lasenkundleni yokuxhumana yebulenjini eye-Twitter. abaphila ngokuthengisa kobulawayo sebecele uhulumende ukubana agcwalise isithembiso sakhe sokuthi uzabe banika imali yokuthi baziphilise ngesikhathi se-COVID-19 lockdown, njengalokho asethe wakwenzela izisebenzi zakhe ukuzinike amadola emelika angamashumi ayisikhombisa lanhlanu, $75. Wanastasia Ndlovu uzethulela lolu daba.
IZimbabwe iphakathi kwe-COVID-19 lockdown kulanga lethumi lasikhombisa osekubangele ukuba abaphila ngokuthenga bethengisa ezweni lakwamanye amazwe kobulawayo bahlabe omkhulu umkhosi ukuthi bazagcina bebulawa yindlala beku-COVID-19 lockdown. Ophila ngokuthengisa unkosikazi Jotina Lusinga uthi uhulumende wabatholisa kanye imali yokuziphilisa.
Uthengisa ufake emlonyeni ugcina vele usala ungalalutho. Manje sesingasayenzi lutho, eyi impilo yabanzima kakhulu. I-government yake yasithembisa ukuthi iyasinika ama-cushioning fund of which ibisinika 600 bond esayithola kanye, yona yethu ezosinika for amanyanga zonke ze-COVID, of which le 600 yakhona ayinanto eyithengayo, ithenga 10 kg yempuphu sokuphelele khonapho.
Omunye njalo ophila ngokuthengisa unkosikazi Debra Mukasa uthi labo kumele batholiswe uncedo phansi kwesikhwama se-cushioning fund.
So siyacela nathi njenge-government ukuthi lati isikunike e-cushioning fund. Last year sayicela i-government yaze yasinika after maybe 7 months sayicela i-cushioning fund yasithumezela ama 600 RTGS okuyibana ngaleso sikhathi vele imali yangkhona yacina isithenga amalofisini kwakuphela. So ngokuphangisa ngokucwayeza kwelihlo sicela uhulumende ukuthi lathi ehle sinanzelele masinyane.
Umqondisi webulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Mikhail Ndiweni uthi lonyaka abakayitholi
imali ethenjiswe uZulu asikayiboni, sibale nje emaphepheni kuphela. Akukabile imizamo yokuthi kumbe kuthunyezwe amabizo abantu abazisebenzayo, sahambisa amabizo nyakenye qala ukuvala kwelizwe ngomatshi. Kathesi lonyaka akukayenziwa lutho, siyazi akhona amalunga asethengisa angene enyakenye, so amabizo sehambile kodwa sikatshelwa ukuthi silethe. Siphongubala kuthiwa uhulumende ufake izigidi ezithize zezimali.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube yena uthi abantu abathengisayo bayahlupheka uhulumende kabanaki.
Uhulumende lokhu eveza ukungabi lenhliziyo yozwelo lokubusa kahle, lokhu eveza ukuba nguhulumende ongakwazi ukuba labantu enhlizweni, ngokuba abantu bayahlupheka. Abantu abakade bethengisa izinto zabo emgwaqweni bavalelwe ukuthi bathengisa, basela mali yokudla, bala mali yerent, bala mali yokubhadalela abantwana isikolo okufanele babhadalele. Zonke izinto ziyabahlupha kodwa uhulumende babeka eceleni selokhe engabanaki. Kumele anakekele ama-civil servants, abuye anakekele labo bonke abantu kunye lama-vendors, kungabi ukuthi unakekela laba abanye bayasala. Bonke abantu bafanele bangene kulolu hlelo.
UZulu ophila ngokuthengisa ukhathazekile ngoba i-COVID-19 lockdown yalonyaka ibashiye bebhazalele ngesisu amabhizimusi evaliwe osekudale inkinga ezimbalwa ekuphileni kwabo. Umphathintambo obona ngezamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni utshele iStudio 7 embikweni awethule ngendlela kamakhalekhukhwini eWhatsApp ukuba isikhwama semali ephiwa abantu lugatsha lukahulumende olwe-special welfare yiyo ebachazela ukuba kule mali kuleso sikhwama ugatsha lwakhe lube selubapha uluhlu lwabaphila ngokuthengisa ukuze babelwe leyo mali. Okwamanje uthe yena lokhu ekukhefu, ngakho ke ubengezwa ukuthi kule mali na kuleso sikhwama engancedisa abaphila ngokuthengisa. Ngimela iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umthethwandaba waphezulu owe-High Court eHarare udlulisele phambili isinqumo kwisicelo sentatheli zindaba uHopo Shongono sokuhlawula isibambiso esebheyili kucala alethiswayo elokwethula imbiko engasiqiniso. Ngakwelinye icele, abaqhuba imicimbi yokuzithokozisa ama-DJ amathathu uFantan, Levos noDama ababotshwe ngecala lokungalandeli iziqondiso ze-COVID-19 lockdown bavunyelwe ukuhlawula isibambiso esebheyili. lokhu kwenzakala ibandla le-MTC Alliance kanye labalwela ilungelo loluntu besithi uhulumende uhlukuluza abantu ngokubabopha mahlayana. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxa lomsekeli wesikhulumeli se-MTC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafa.
I-MTC iphathi yabantu, hatshi kumela ama-members laba balamakhadi. Yikho ke sizwa sibuhlungu sikhathazeka ukuthi uHopewell Chingono bamenzelani ulunyo olunjalo ngenxa yokuthi laye ngumuntu ulamalungelo ayinqaba njengojournalist. Siyabona njalo uvice chairman wethu uJob Skala laye bayamhlukuluza. Silaye futhi omunye uyuthi wethu ofunda University of Zimbabwe la esehlezi over 42 days elokhu evalelwe. Kambe bahloseni ababusi banamhlanje? Bahlose ukuthi abantu laba babanjwe imikhuhlani ethize efanana le-COVID-19 kwenzela ukuthi babhubhe bachiye umhlaba lo. Kukhanya ngani abasabafuni ukuthi baphile. Siyazwisisa kahle ukuthi uHopewell wayencedisana lo Jacob Ngarivume besithi kufanele ukuthi kube le demonstration mhla ka 31 July 2020. Lo Skala laye wayengumkhulumeli wabo. UFadzai Mahere laye wahamba waya demonstrator. Sesibona mhlophe ukuthi abantu laba ababotshelwa amacala omnyaka ophelileyo. Sihambile sayakhangela ama prison ayisiwo ma prison, ama dungeons lapho okufanele ukuthi abantu bagqitshelwe bephila.
Kungabe kukhona abangakwenza yini iziphathamandla zebandla lakho labanye abalwela ilungelo loluntu ukuthi benqabele ukubotshwa amahlayana, kumbe kuyabe sokuyikunyathezela ilungelo labo?
I-MDC ilandela isisekelo sombuso. Okokuqala, sifanele ukuthi sikholise amalungelo ayinqaba. Njalo akula muntu ongathathela amalungelo oluntu. Konke lokho kwenziwa izanu ukwethusela, kwenzele ukuthi abantu banyele inhliziyo, bayekele ezokukhankasela amalungelo abantu, bayekele ukukhankasela ezimbangazwe, bayekele ukufuna ukuba ngama-MP, bayekele ukufuna ukuba ngama-president. Ngalokho thina njengebandla labantu sihlala ebantwini njengenhlanzi ephila isemanzini. Konke lokhu asoze sikukhuphe ukuthi sizakwenzani, ngoba amacebo ungakwambula ungakwambutshela abantu ukuthi ngizakwenza lokhu lalokhu lalokhu.
Lo bekungumnumzana Felix Magalela Sibanda, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Limzwe xoxa lapho ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo. Lamhlanje kuhlela sihluzeni bomama sikhanyela kwenzakala eMelika ngemva kokugcotshwa kukankosikazi Kamala Harris ukuba ngumsekeli kamongameli welizwe wesifazana wakuqala unsundu. Joe Biden welemelika usethembise ukuvuselela ubudlelwane belizwe lakhe lamanye amazwe womhlaba ukuze libambisane kumizamo yokuqeda ingxaki ezijiyeneyo ezigoqela udubo lwe-COVID-19. Ekhuluma ekufungisweni kwakhe izolo, uBiden uthe elemelika lizabuyela endaweni yalo yokukhokhela amazwe womhlaba libambisane lawo hathi ukwenza izinto lizimele lodwa njengalokho obese usenzakala phansi kombuso kaMnumzana Donald Trump. UBiden uhle wabuyisela ilizwe lakhe njalo kusivumelwano sokulwisana lokugugudeka komkhathi eseParis Agreement kanye lakwenhlanganiso ekhangelane lezempilakahle emhlabeni jikelele eyeWorld Health Organization. Umbuzo obuzwa ngabaningi ngothi kambe ubudlelwane phakathi kweMelika leZimbabwe buza kanjani phansi kombuso kaBiden, ikakhulu nxa kukhangelwa udaba lwezijeziso zomnotho. Uhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxhume ocubungula izombusazo uMnumzana Mbuso Ofuzwayo lesiphathamandla sezanu-PF uMnumzana Believe Kaule.
Ngisanda ukuthi sina njengamaZimbabweans sibe kwazi ukuthi ama-Americans ku-foreign policy yabo abatshintshi ikakhulu emumweni wethu weZimbabwe. Vele ngangizithi ngxenye ngesikhathi sika-Obama izinto zizaba ngcono njengo-Obama wayengowethu we-Africa. Kwehlula singakhohlwa futhi Nkomo ukuthi uBiden nalo engusenator lamanye ama-senators yibo baletha izidera. OBiden bona abayibo baletha izidera, so umnikazi wezidera nguyosebusa i-America kathesi. So sikhohlwe siphinde ukuthi sikhangelele ukuthi kube lokungcono. Thina sizikhangeleleni phambili njengam maZimbabweni siboneni ukuthi vele lapha emumweni we-America vele akusoze kulunge lutho entweni yokuthi basikhangele bethi kathesi hayi manini sibone ukuthi umumo weZimbabwe singawubamba njani. Ngoba umnikazi wezidera nguyosebusa kathesi, ukuthi uzangezelela kumbuza yenza njani sokukuye kumnikazi wezidera onguJoe Biden. Kodwa sibe sikhangelele ukuthi engxenye mhlawumbe sasikhangelele ukuthi u-Obama ngesikhathi sakhe engxuza enzele into zibe ngcono. Njalo uBiden ngumuntu osesandleni sika-Obama engxenye yena u-Obama kulokunye kwakumeshula ngesikhathi busa enxaye behind the scenes uObama uzancedisa ukuthi umumo weZimbabwe bengcono. Asikwazi njalo, siyakhuleka imkhuleko leyo silayo ukuthi enxa mhlawumbe kungaba lobungcono phakathi kwethu le ubudlelwane bethu le-America ngesikhathi sombuso kaBiden.
Ububona busiba njani ubudlelwano phakathi kweMelika leZimbabwe phansi kukahulumende kaBiden lo Fuzwayo?
Ambuboni busiba khona ngoba iZimbabwe lilizwe elingakabi ledemocracy, lilizwe elibuswa izigebenga. So mbona zathi entweni ezafakwayo ezezidera akukho ngisho lokhu kodwa esesi-attempt ukukulungisa. So mbona ngazathi ubudlelwano bethu le-America abusoze batshintsha anytime soon ngoba abaphetheyo abazimiselanga ukuthi betshintshe lutho. So ngiyathemba ukuthi okungaba khona kakhulu yikuthi sizabona ubunzima bulokhu busiya phambili between i-America leZimbabwe ngoba iZimbabwe lilizwe lilokhu eli-under i-dictatorship. Engikuthandileyo futhi enkulumeni yakhe ngento COVID lo babode khona ube wrong example. Uzathola ukuthi America yi example yamazwe amaneng. So uma iAmerica isiphume emgwaqweni ibe lenkokheli e-denialism, ibe lenkokheli ekhuthaza abantu ukuthi bengafaka ama-maski, umhlaba vele yaphela. Le investment ku-research iAmerica yamazwe abekhangelela ukuthini afake i-research kubuye imithi ezancedisa lati esibuswa yilabo abasidlelani abadla imali even eyani. So mbona ngazathi at least i-America ingathola president ozakwanisa ukuthi kuthiwe ilizwe seli-investile selilwisana le-COVID head on kuzancedisa la mazwe lawa awe-Africa.
Limbona ebusa njani uBiden baba Kaule nxa limqathanisa lo baba uDonald Trump?
UBiden uzocitsha konke izinto eziningi eziningi kakhulu ezenziwe ngoTrump ngesikhathi uTrump engene e-ofisini. Ngoba uTrump ngingamkhangela ube ngumuntu owayethwele ihama ediliza yonke into yabunjwa ngu-Obama. UBiden yena sesiza khathesi usezebisela zonke izinto eziningi ezosungula lezinye yazoediliza inhlelo zikaTrump. Iyumbuso olokuphikisana okukhulu kakhulu umbuso ka-Obama lombuso kaTrump. UTrump yena njengoba sephumile kathesi, uBiden naye uthwele isando uyadiliza konke lokhuyana kodwa elungisa. Ngoba ezinye izinto zikaTrump eziningi kathesi njengoba selethi Paris Agreement liyana, yizi izinto zazisenza izinto eziqondileyo kakhulu ezazidilizwe nguTrump. Wafaka nje izinto zakhe eziningi ezingenamsebenzi ezidili ezifana nalezi izinto ezazikhangeleka zilokuphambana phakathi ezokwakha umduli lwana owawusehlukanisa i-America, bayehlukanise ukuthi abantu labana bengangeni elizweni labo bengena okungekho semthethweni kodwa kungaqhakathekanga ngokwani kodwa ke ngangikhangela futhi ngicathanisa ngiyananzelela ukuthi zinenge izinto uTrump azonileyo aziphambanisileyo nxa ngikhangela ikakhulu la kutrade la lokudlelana lamanye amazwe ngikhangela labo China kubese kule lempi kwezokuthengiselana yebangelwa nguTrump ngoba uTrump kade khangela izinto njengomuntu angani ngumuntu orun ibusiness rani izinto lezi angani umuntu orun ibusiness yakhe so ngezinye indlela kanti sokulimaza amanye amabusinesses ulimaza ezinye inhlelo ezithize kuze kwagcina sokumisa ezinye inhlelo eziqhakathekele kwezamabhizinisi kakhulu nxa ngikhangela uJoe Biden uza kulungisa konke khonokho njengoba ezaqalisa ngathi lesisungula la mazwe amanye elungisa konke khonokho kuboniwe nguye uTrump.
Fuzwayo
kuyinto enhle ukuthi sibuyele ku-America endala ngoba i-America endala ibiqakathekisa idemokrasi ibi i-America eqakathekisa i-constitutionalism i-America eqakathekisa i-rule of law lo ubaba ode khona ungamkhangela ube ngani ulejini yenkokheli zase-Africa ezivusa ongitshilo-ngitshilo eze-dictatorship so mbona ngazathi uma kungabe engende sithi ku-America endala i-America endala ibingani iyancedisa even lamazwe la abuswa ngontando kayiphikiswa ukuthi kube ledemokhrasi kungaba ledemokhrasi
umnumzana Mbuso Fuzwayo ucubungula ezombusazwe xoxele ntungameli Nkomo we-Studio 7 njalo lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule. Kulabantu abathi baya kulandela kakhulu ukwenzakala kwelemelika okusanda kususwa umnumzana Donald Trump esikhundleni sokuba umongameli walelo lizwe. Kodwa kulabanye njalo abathi kumele uZulu alungisise ukuhluphayo eZimbabwe hatshi ukulandela ukwenzakala kwelemelika lakwamanye amazwe. Ake sizwe abasithumezele imilayezelo kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318.
Ngidlalela kakhulu indandela kakhulu indaba kaPresident wase-America Donald Trump. Mina ngibone ngathi konke okwenzakele kuright. Kuyasibonisa lathi ngapho ukuthi nxa uPresident edliwe akalamandla ukuthi engayenza umathanda endaweni. Kumele kube yisibona sesihle khona kanti yabona kathi ukuthi udliwe uzamile lokho akuzamayo ukuthi abhayizise abantu ukuthi ethi yena urojiwe kodwa manje avela abamlaleli kumele aphume nxa edliwe abantu i-freedom ibe khona. Hhayi usho ukuthi abantu sebebone ngani i-America isiyisibona lesibi. Isibona lesihle lesana ukuthi umthetho uyalandelwa ngale. Hhayi lokho kwenzeka lapha kithi eZimbabwe lapha. Lapha azivele into ezenzakala lapha avele umthetho awulandelwa. So into engiyibonayo kahle kahle America isibona sikho okwenzela iyabonisa ukuthi umuntu xa ezama ukuthi yena afuna ukubusa ngenkani ebantwini vele abamlandeli.
Mina ngile problem enkulu kabi ngabantu base-Africa kumba abantu baseZimbabwe kakhulu abayekeli indaba yase-America iyabathinta yebo kodwa bengagxilikiyo engathi sekukhona bazokuzuza e-America kababhekane neZimbabwe lenkinga eseZimbabwe lokuthi i-economy yeZimbabwe sizayivusa nini njani abantu baseZimbabwe bazohlangana kanjani ngobuzwe ngobuhlobo sibumbane sibe ngabantu beZimbabwe kwazi ukuthi lo yindebele lo yishona lo yitonga sakhe iZimbabwe siqhubeka siya phambili indaba yeAmerica sibayekeleleni abantu baseAmerica kungathiwa khona ye iAmerica ibiyisibonelo thina sibaba yisibonelo nini
umkhuhlane coronavirus uyasihlasela sibile elizweni but into enkulu ebengiyibona mina eyenza umkhuhlane lo uhlasele kancela izulu linile bavalela abantu amanzi abantu batshana beminyene emabhoholi ezikojo ngale bekojoza amanzi baya beminyela kula social distance omunye lomunye befuna ukukha amanzi two sibuye ku-transport egovernment yavala i-public transport yathi zupho bazathwala abantu bayama kakhulu kuma-qus laphana njalo uma umuntu secabanga kwendlini kumbe secabanga emsebenzini ekuseni abe sephuzile social distance osuzeyikhangele
labo ngabanye bavalaleli bakastudio 7 abasithumizele imilayezelo yabo kuWhatsApp unombolo ezithi 001-202-465-0318.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930-6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Sime ehlukane isihlobo wothe sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukubana alandele iziqondiso zokungahambahambi njengendlela yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 ezelockdown. Abaphila ngokuthengisa kuBulawayo sebecele uhulumende ukubana agcwalise isithembiso sakhe sokuthi uzabebanika imali yokuthi baziphilise ngesikhathi se-COVID-19 lockdown. Sebedlalela kumashumi aphezulu kwamahlanu abantu ababulawa yi-COVID-19 ngelanga linye eZimbabwe kususelayo ekuqaliseni kwayo nale iviki. Izolo kuphela kubhubhe abantu abangamashumi amahlanu lane 54. Sivugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo. Praxedes Jeremiah.